Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 Mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dziri kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Tichakuudzirai zvakabuda mutambo yenhabvu nezuro tichitarisazve mitambo ichatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita zvinhu munharaunda yeSADC pamwe chete nemamiriro akaita zvinhu mudunhu reCabo Delgado kuMozambique iro riri kuedza kumisa varwi vanopfurukidza mwero vari kurwisa hurumende yeMozambique. Zimbabwe ichamirirwa negurukota rezvekuridzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba, avo vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti nyika dzemuAfrica dzine zvinonetsa zvizhinji uye zvakasiyana-siyana, vachiti nyika dzemuAfrica hadzigoni kuzvibatsira mumatambudziko atichange tichikurukura mumusangano uyu akaita senzara, kushayikwa kwemvura, mamiriro ekunze, varwi vanopfurukudza mwero nezvimwe.
Wakambobvumirana mwedzi yakapfuura yekuti wave nemisangano inonzi Silencing the Guns in Africa after makuz akanyanya akaitika kuWest Africa. Saka region yega yega yakanga yanzi ngaive nemusangano unoongorora iyo nyaya yemakuu. Saka Silence the Gun kutsvaga madano ekuti kusaitike makuu kuve nerunyararo nesecurity muAfrica, in this case muregion. Saka iri kunzi extraordinary meeting.
Nae professor, kana vanachida kuita kuu vanokumbira here kuna vamwe vavo kuti takuita kuu kana kuti vanongoita zvinhu zvomunyika mavo vozotsanangura zvava zvapera?
Havataure munhu havakumbire mbo, but zvinongonzi kuve nemadano ekuti wanhu vasave nepfungwa dzekuita kuu. Saka vari kuongorora kuti ko chii chinomboita kuti vanhu vaite kuu, pane zvingaitwe here kudiscourage vanhu vanenge vachida kuita kuu. Ndo aimi yenjiri yeAfrican Unity. Saka vakati they are going to do it at regional level. Region yega yega inofanira kuita musangano wotaura nenyaya iyoyo kuti chii chingaitwe.
Panyaya yezviri kunetsa kuCabo Delgado kuMozambique uku, munoona sekuti pane zvati zvaitwa here zvinobatsira Mozambique?
Hapana zvakanyanya, asi ndo zvimwe zvezvinhu zviri kunzi zvichaongororwa izvozvo. Kuu ndo chimwe chinhu, asi makuu anouya nemabato iwayo anoita anonzi magorilla movement saka wada kuona kuti kochii chinoita kuti kukapo degrado nekumwe ku Eastern Congo ku Northern Kenya ichi chinoita kuti wanhu varamba vachingorwisana. I think donzo riripo ndeyekuona kuti ngei wanhu vachiramba vachirwisana Africa yasunungurara. Saka chii chingaitwe kuti kusaende kurwisanisa, pamwe ingave kuu, pamwe angave mabato iwayo pande kunyanyisisa ku Mozambique ikoko neku Eastern Congo. Kuti chichi ukonzera izvozvo zvekuramba zvichirwisana, chii chingaitwe kuti zvisaitike.
Iyo Africa pachayo ine mhinduro dzaingauya nadzo here dzokugadzirisa zvinonetsa muAfrica izvi?
Handifunga kuti Africa ine mhinduro yakabatana inobatanidza nyika dzese pamibvunzo iyo yese yamabvunzayo, ngekuti nyika yega yega muAfrica ine zvinoinetsa zvingasiyane nedzimwe nyika. Saka kuona kwaonetsa nekuona kuti solution yacho iri papi kunogona kusiyana. Saka handifunge kuti wachauya nemhinduro inozoonekwa ichishandiswa kungotaura bedzi. Wana baningi handifunge kuti wane mastrategies etwo kujira nenyaya dzakadaro izvo.
Avo vanga vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe vari murimi wechidiki vateri mapota vanoti vanofara chose nekukokwa kwavakaitwa kuti vanotaura kumusangano weWorld Food Program uri kuitwa muJohannesburg, South Africa nemusi wemugovera. Musangano uyu wakanangana nekusimudzira vechidiki vari mune zvekurima. VaMaposa ndivo muridzi wenzvimbo yokudyira inonzi Kwateri iri kuMhondoro, uye murimi ane mukurumbira anozivikanwa nezvekuchengeta huku dzechivanhu nembudzi. Sangano rinopa chikafu pasi rose reWorld Food Program riri kuita musangano wevechidiki wezuva rimwe chete wakanangana nekugadzirisa zvimbinga mupinyi munyaya dzekuwanikwa kwechikafu, uye kusimudzira vechidiki muzvirongwa zvinowanisa chikafu nekupedza matambudziko mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMaposa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Goma Jonga Kandemiri, ndinotenda chose nekundibata kwamaita uku. Kukoko wandakaitwa neWorld Food Program ndinonzwa kukwiridzirwa, ndinonzwa kusimudzirika nekuda kuti ndikada kutarisa kuti ndadeedzwa. Asi munyika mune vanhu vakawanda vari kuitawo zvekurima zvandakangofanirwa ndinoita, vamwe vacho vanotoita kuti ndidarika zvandinoita ini. Asi kudeedzwa ndiri munhu ari kubva kunzvimbo kwandiri ikoku kumamisha zvinondipawo hope kuti zvandiri kuita zvinoratidza kuti zvine vari kutozvionawo mupasi rose, uye zvinokurudzirikawo zviri nani kuti kune vamwe vari kuteerawo inini vachida kuwanawo hope nekurudzirikawo. Saka vakaona kutidedzawo kumaevents akaita seiwaya zvinondipawo kufara kukuru kuti zvandiri kuitawo zvine vari kuzviona, kwete kungoti muZimbabwe chete asi kungoti pasi rese.
Chii chamunofunga kuti chakatariswa neWFP kuti musarudzwe kupinda muchirongwa ichi?
Maonero angu ini ndekuti chakanyanya kutariswa neWorld Food Program inhau yekuti ndakakwanisa kusiya upenyu kurarama mumadhorobha ndikadzokera ndikanotanga kuita zvekurima kumusha kunova kwandakanga ndakakurira. Asi kwatakandenge tabva nekuti tatamboenda kumayunivhesiti kunotsvaga dzidzo tikange takutsvaga basa mumadhorobha, asi tikazenge tosiya zvezviya chitita kuenda isu kumusha kunotanga pakare kuita zvekurima. Saka ndoona nekuti ndechimwe chezvinhu zvinhu chakatarisawo nevanhu veWorld Food Program kuti hano regai tidzo nyaya yemukomana kuti akasvamisa sei kuti amboita decision yakadaro, uye pakuti akutanga kuzoita zvehuku zvembudzi nekuzovakazve restaurant kumusha inovimba kuti ndivo zvimwe zvezvinhu zvakatarisawa nevanhu veWorld Food Program.
Tiri kuona kuti imi muchiri wechidiki, chii chinokupai simba rekuramba muchiita basa irori rezvekurima nekuwanisa chikafu?
Chinondipa simba reku urama ndichi ita basa rangu kuti kukurudzira vamwe inyaya yekutarisa kwandinenge ndakabva uye kutarisawo namiriro akaita zvinhu munyika yedu kuti ukada kuti umire uchichema kwati urame zuva nezuva uchingochema kuti zvinhu zvichadai zvichadai zvichazochinja zvichadai iwo usingaitiwo danigo rako rekuti uchinje zvinhu zvinogona kunge zvichinetsa saka ini ndarangotorawo danigo rangu rekuti ndicharamba ndichitsungirira mukuita basa rangu irori rekurima ndisina chinondimisa uye kukurudzirawo vamwe vangangode kutora nzira iyoyo yekurima kana kuti nerimwewo danigo rake rekuti nhararame achizviitira oga pabasa rake emaoko saka nekudaro ndakangotanga kupusha basa rangu iri pasocial media kuti munhu wese vakawanda vazhinji vechidiki vatanga kuona mabasa andinoita ndiriko kumisha uku kuti vakange vatiwo vanhu vakawanda chaizvo vakukurudzirikawo mukuita basa iri saka ndinoda kutenda nevanhu vanotonditeverawo vachiona mabasa andinoita iwaya ekushanda nemaoko angu kuti zvinhu zvichinjewo munyika medu.
Kukokwa kwenyu kuenda kumusangano uyu munoona kuine zvakunobatsirawo here kune vamwe vechidiki vangadai vachida kuteerawo tsoka dzenyu?
Kukoka kwangu kuWFP kunopa hope kana kuti tarisiro yakawanda kuti ramangwana rakati jekei mwana weZimbabwe uyo anogona kunge atanga kuti babasa ake maoko oga kuti aziye kuti mabasa aya atinoita aya ane pundutso kumberi zvisina politics zvisina kana chimwe chinhu pazviri asi uchizvibata mabasa ako emaoko uchienda kumberi saka koko kwandakaitwa kuWFP nezvekuti zvinoratidzawo kuti tichange tichitengesawo nyaya dzedu idzi tichikoerana nevamwe vanobva kune nyika dzakasiyana siyana tichisangana ikoko tichiratidzana zvatiri kuitawo kunyika dzakasiyana siyana saka ininiwo ndichange ndakatakurawo bhana rangu reZimbabwe kutiwo izvo kuZimbabwe nevamwe vangu vari kushure kwangu vasina kunge vaonawo mukana panguva dzino idzi ndo zvimwe zvezvimwewo zvatiri kuita kuti titsvae kusimudzirawo nyika yedu sevechidiki nemabasa edu emaoko iwayo.
Avo vanga vari murimi wechidiki vateri Maposa vari parunhare kumhondoro naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti basa rayo rekudimbura miganhu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti delimitation riri kufamba zvakanaka richiti rinotarisira kupedza basa rayo mwedzi unouya. Kuganhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera kuri kuitwa segadziriro yesarudzo dzegore rinouya asi ZEC inoshorwa nemamwe masangano anongorora zvesarudzo munyika akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI ayo anoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa neZEC. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESNI amai Ellen Dingani vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwemirizhonga huri kuramba huchikwira munyika vachiti ZEC inofanirwa kushanda nesimba kuti mirizhonga iyi ipere nekukurumidza.
Pematauriro atinogara tichiita misi yose hatikurudzire sarudzo dzine mhirizhonga. Tinokumbira kuti mapato anokwikwidza musarudzo vawanikwe vachigara pasi vachitaurirana kwete kurwisana. Izvi zvinokonzera kuti vanhu vanofanira kuzovavhotera vazotya kana kusapinda musarudzo vachivhotera makandidates avanenge vachida uye zvinokonzera zvakare kuti vanhu vaite kakumbunyikidzwa kunovhotera pavanenge vasingade nokuti vanenge vave kuvhundutsirwa kunzi mukasativhotera tinokurovai.
Saka seZESNI munoda kuona Zimbabwe Electoral Commission ichiita chii?
Saka tinokumbira kuti veZimbabwe Electoral Commission zvakare vatange kuisa multi-party liaison committees ichi chinhu chatanga tichikumbira mumaelectoral reforms kuti dai achikwanisa kuti atangwe kuitwa nguva ichipo. Vangu tinoziva kuti mutemo unoti anofanira kuzoitwa kana maelections are proclaimed but nezviri kuitika izvi dai mutemo wacho watochinjwa multi-party liaison committees atanga kuiswa izvozvi kuitira kuti pave nekukurikurirana pakati pemapato anenge achikwikwidza mumaelections. Saka mhirizhonga maelections tinoramba tichizvishoropodza hatizvikurudziri ende hatidi kuzviona. Toda nyika ine runyararo, nyika inosarudza vatungamiri murinyararo isina mhirizhonga.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESNI amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Direct
mitombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti imwe muri kumwenezi yakarasikirwa nenhengo dzemuri yadzo dzinoita ina mushure mekudya zvinofungidzirwa kuti zvine muchetura kana kuti food poisoning. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza vatori venhau kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Muzimlife.com makare Zimbabwe Electoral Commission yamhangarira chikwata chinoongorora zvesarudzo munyika chetimu pachedu ichiti pachedu inopinda mumakombiyuta ezek zvisiri pamutemo uye inonyora zvemanyepo pamusoro pebasa riri kuitwa nezek. Bepanhau repadande mutande renew zops rinoti murume akauraya gamba rehondo yesouth africa vakristani Janus Walrus akabayiwa mujeri nezuro mazuva mashoma mushure mekunge dare redzimhosva rati achibudiswa mujeri ari paparole. Bazi rinoona nezvemafu munewsday kanzuro yeguta reHarare rinoti riri kuronga kutanga kugova mvura water rationing richiti riri kutadza kuwana mishonga yekuchenesa mvura inoshandiswa nevagari veguta iri. Munewsday makare hurumende yeamerica yapa masangano akazvimiririra muzimbabwe kana kuti civil society organizations mari inoita madhora ekuamerica zviuru zvitanhatu zvine makumi mana nezvinomwe US$647,000. Mari iyi yatuwa kumasangano akazvimirira gumi nemapfumbamwe kuti abetsere vanhu muzvirongwa zvavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madzimai ari kutaura vachitaura vachiti varume vanyanya kubata vanasikana chibharo. Ivo vacho vari kutaura vari kuti mwanasikana taura ivo dzaachembere kudai. Mukavabvunza kuti imimi makatanga kuvatawo nemurume mimi makore mangani, vanokutaurirai 13, 10, 11. Akashoma madzimai makuru ivaya akatanga kuita zvepabonde aine 19 years dzavari kutaura idzi. Asi kubata mwanasikana chibharo chinhu chakashatisisa ende hatichikurudzire munyika yedu. Asi kaucha yevanhu vemuzimbabwe vane kaucha yekuti kune zvinonzi zvidhori zvavanodhonza mwana ari under age. Ngavatange vabvisa izvozvo zvekuti mwanasikana anodhonzwa zvidhori ari mudi. Ndoo nyaya iri kuitika muzimbabwe ende vazhinji madzimai vaakukurudza kuti mwanasikana taura, mwanasikana taura. Kuvabvunza kuti nhai makatangawo kurara nemurume kuenda pabonde muine makore mangani, iunder age vanotofanira kutosungwa kutanga kuvanhu vakadzi vakuru vachiva vakatangwa vari maunder age. Saka tiri kuti hazvigadzirike nekutaura chete, zvinogadzirika nenzira yekuti vanhu vanoita mabira makuru ekuti vanhu vanoita makungano makuru. Dai munyika medu maibvumidzwa kudemonstrata, ndio zvaifanira kudemonstrate kwazvo, vanhu vachiramba vachiti hatidi kuabhusa maunder ages. Vana baba taramba manye munyika medu, ukangodemonstrata chete uchiita uchidemonstrata unopfurwa ukafa. Nenyaya idzodzo nekuti vanoziva kuti vakuru vacho varimawo munyaya dzechibharo idzodzo.
Ndiri pakunangana hangu namugwadi, mugwadi, mugwadi uyo. Mugwadi unoti Zanu PF yakahwina zvine mutsindo, yakahwina zvine mutsindo kupi mwamugwadi? Zanu PF ndiri memba yezanu PF, ini memba hombe yezanu PF. Takadyiwa 2008 neMDC, hatina kana mbuna kana chanzi neMDC. Takadyiwa isu neMDC mukariga maelection, mukariga. Hamuna mbovira kubva 2008 zanu PF hapana kwamunohwina. Kana muchiti manhu isisi yava vari kurova vanhu, kurova vanhu vane sisi, munoshayirei kuvasunga vanhu isisi vacho vari kurova vanhu? Munoshayirei kuvasunga naiwa mugwadi? Ndine mubvunzo wangu. Amugwadi zanu PF hakuna munhu achaida ba zanu PF, hakuna munhu achaida zanu PF ba. Chimwe nechimwe chine nguva yacho amugwadi. Isaka Futera Mugabe 1980, Chirezu, Shitato Chembirao, Shupolitika, Chai Tegba, Takasiana Nasho, Takasira Wana, Mamguadi.
Ndinonzi ara tipu emu ndinangu kutoropa musoro pevanomirira vanoti vakanomirira kodzero dzevanhu vanotaura tikuzoona kuti vanhukadzi vari kuabhiyuswa vana vari kurwepwa vari vadoko asi zvinhu izvi zvakatotangira pakazonyanya kuzozima zvichiva nembiri ndipo pakatangira purezidendi wedu chipurezidendi vedu vakaripa Susan Mutami Chichi iyo vari kuiziva nyaya iyoyo but wai vasiri kuitaura vana muhadi vakaita dzimwe nyaya dzei but dzakafanana neidzodzo dziri kungoitika but vada kungotaura idzi dziri kuitika ko zvino vachitadza kutanga kukoromora kumusoro ikokoko vozi vari kumusoro ivavo ndo vakatotanga kutoita zvinhu izvozvo kuti zvizonyaya kutoti kono vanhu vana vakungorepwa vari vadoko doko vasina chavanoziva saka tai kuti vanhu vari kumusoro ikoko ngavazive ivo vanomirira kodzero dzevanhu ngavachiinda vachinobata kumusoro ikoko nekuti kumusoro hakuna zvakuri kumboshanda sewe munhu angagara ari kutokonzeresa kutoti vazvarwa zvenyika zvitopara zvitokonana nekuti hatihana chaari kuita kozvinokona kwavangorepwa ma9 years ma8 years nekuda kwokuti vanhu vakatoona kutoti hazvichatoiti
ndanga ndichida hangu kutotaura pamusoro pemapurisa ayo ari kuchemera mari ari kuti bhajeti ravakaitirwa mari ishoma ari kuda mari yakawanda handioni chavanodira mari yakawanda nokuti hapana zvavari kushanda zvavari kushanda havashandiri gutsa ruzhinji vanoshandira gutsa ZANU-PF saka ndotoona songe kuvapa mari kutambisa mari yenyika zvanga zvakatofanana nokuti vagare vakadaro ndokuti vasakwanisa kufamba nokukwanisa kuenda kwese kwavanofanira kuye kwavanenge vachida kuenda vachida kundomirira ZANU-PF ngazvitogara zveitonzo munyika muno mapurisa vanhu vachitoita sewadawada zvakatofanana nokuti ivo vacho hapana zvavanoshanda zvegutsa ruzhinji ndatenda hangu ndine Maxwell ndotaura ndiri pakati pePretoria muSouth Africa mu
masikati akanaka ini ndoitwa Mr. Guta muGreenery kuMarare chinoitika kuti pane nyaya yandanzwa yekuti wana kubatwa chibharo zvakanyanyisa stereki one kuti zvinhu izvozvo zvigadzirike zvakanaka zvinokonzera izvozvo mamiriro ekunze zvinhu nawo zvakaoma one wabereki wavo wabereki vevana ava vanobatwa chibharo one ukada kunyanyotarisa stereki inhamo dzega dzedu two saka mwana anoda kufambidzanawo nezviri kumazuva ano kuchena kupfeka kuita sei zvese bhutsu chi saka mwana anozosacrifisa kuzotosacrifisa its better kuti ndidaiso yembe ndodzoona kupi ana mai vangu havana mari havana mabasa problem iri kuitika kazhi inyaya yemabasa ende imwe problem inoda kugadziriswa inyaya yekuti one mitemo yedu haichashandi two ukada kuzviongorora stereki unotona kuti iwo mapurisa acho emuno muZimbabwe ndiwo anototanga kutorora maandaiji saka kuzoti nyaya iyo igadzirisike manje iwo mapurisa acho ariwo ari kutanga kurora maandaiji muno muZimbabwe anozosunga ndiani anobvuma kusunga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we waiting for this.
Mukomana wenhabvu Brian Msekiwa adzoka zvekare kuti kudzidza pamusoro pemitambo yakaitika nezuro kuQatar. Brian, pakaitwa mitambo mina yawakanyatsofara nayo ndeipi pamitambo yanezuro?
Pamutambo yanezuro ndakafara kuti abi yangu vekuAfrica Senegal yakakwanisa kurova Ecuador by zvibodzwa 2-1 ikakwalifaya to the round of 16. Saka imwe timu yedzimwe timu dzakatarisira kuti dzinokwanisa kuqualify dzekuAfrica, my heart iri kuAfrica. Then nimoona maresults ane zuro akangobudawo zvandaimbofunga kuti ndo mabudiro aichaita pakuti Netherlands ndaimbozvida kuti mugwagwa rova Qatar. Since Qatar yaingotambirwa kungofufula the tournament papasina zvianga chatambira. Then kwaita England ne Wales, ndaiziva kuti England icharova Wales, saka England ichaqualifya. Then musati wakanishamisa vakatyunga kuti uchangova vari mugwagwa kuAmerica weiran. Yes, yakazovonayo America but tadangobatsira haana mumaoko because Iran yasi yanga yakutamba. But I'm happy kuti America yakaqualify again.
Nasi Brian, mugroup D, Tunisia iri kusangana ne France, unozviona sei?
This is going to be an easy game for France. France itimu yakaqualify kuti I'm sure vachashaya kutesta mamwe maplayers asina kukwanisa kuwana mukana wekutamba, because mukada kuona timu ya France yese zvayo yese ine mashasha. Saka I'm sure mangwana coach achatambisa maplayer mamwewo vanyowani achivatesta kuti vave ne the feel of the tournament. But Tunisia tomorrow ndakaita haizi threat to anyone, icharohwa ne France. Then koita Australia ne Denmark, ndirikuona Australia ichikwanisa kurohwa ne Denmark. You know why ichidaro? Denmark iteam yakasimba. But yaongezwawo munyama wekungorwizawo mumwe magames, but apa ikarova Australia yaane mukana wekuenda kuto the next round. Semaura ndakazviona makura akapera, Denmark yakatomborova France kaviri chaiko. Saka itimu yakatosimba inokwanisa kurova Australia izvi. Then kuita Argentina nePoland, ndikuonawo Argentina yakakwanisa kumukawo kubva muvasi, now ichakwanisa kurova Poland zvakanaka naka mangwana yoqualify again. Then kwazoita South Arabia neMexico, uyo mutambo wakaomera matimu esari to Mexico, itimu inogona. South Arabia itimu yakaprova kuti inogona. Saka ndikuona vaviri ava vachivasangana kutambira vachitambira kuvatyo.
Aiwa Brian, tinotenda zvikuru hama yangu. Tichadzoka zvekare nhasi kuti ugotitaurira pamusoro pezvinenge zvaitika mumitambo yanhasi.
Thank you mukoma wande, have a good day.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dzinokonzerwa nezvematongero enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mandiro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maNkomo, tungamiri Nkomo.